Mo nandare I muchange mwine mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Uyo wauya panguva iyo makepekepe neDimbare dzese dziri kutatarika mukaso laga Premier Soccer League. Dynamos iyo iri pamusha haina kupamidzira mari yepagedhe kubva pamadhora 10 zvekuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu apo vateveri zvikwata zviri izvi vari kuya kuzokudzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo. Mitambo pazvikwata izvi kunyanya wekutanga mumwaka unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemagreen machine vainocent mutena vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Aiwa, inenge rafa is not predicted by him by form. Indole kuti either win either team can win.
Mutambo uyu woya panguva iyo Dynamos yave nemurairidze mutsva Tonderai Ndiraya uyo akatsiva Lloyd Mablanyo Chigove asi Capes United ichiri na Lloyd Tembwe uyo aivepo apo Dynamos yairairidzwa na Lloyd Mtasa mwaka wapera. Mumwe muteveri wemagreen machine Michel Sale anoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedzeke anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
Ndinoonawo zvakare kuti Capes United mukochi uyu Mutembwe anonyatsodzidzisa kuti basa rake kuti ringe riri rinochengetedzekawo kana kuti pride weyetimu wekuti iite zvakanaka inofanira kutitorowa Dynamos.
Pari zvino Capes United iri pachinhano chechitatu muhurongwa hwekaso laga Premier Soccer League asi Dynamos iri pasi pasi pachinzvimbo chegumi mushure mekuita mangange svondo rapera neBlack Rhinos. Dynamos ine mapoints 10 nemapfumbamwe, mapoints mapfumbamwe pasi pechikwata chiri kutungamira makundano aya cheFC Platinum. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatatenda Feremango vanoti kutatarika kwavo kuri kupera pamakepekepe.
Dynamos inotanga kusimukira paCapes tutarisira kuhwina pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira tanzwa nekudyiwa nekuti tanga tutarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
FC Platinum yacho iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamusha nechapungu Mandava Stadium panguva iyo Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri iine mutambo usina kupfava nevavakidzani vavo veBlauwayo Chiefs. Mitambo yese yekaso laga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi: Chicken Inn vs Blauwayo Chiefs, Herentals vs Wange, ZPC Kariba vs Triangle, Yada vs Harare City, Ngezi Platinum Stars vs Black Rhinos, FC Platinum vs Chapungu, Nesondo Dynamos vs Capes United, Manika Diamonds vs Highlanders, Tero 1 vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.